Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi
chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus
machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus Paramende yazivisawo kuti yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pane imwe mhosva yeuori yavanga vachipomerwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane muZimba vari vashoma. Vamutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa. Kuitira kuti chirwere ichi chikava mumunyika chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo asi haisi nyaya itsva mukubva chikristu chichangotanga vakristu vaisangana muZimba
mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unotiwo uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira machechi echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo
nemudzenguva denda rikapinda rinogona kuparadza vakawanda Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamwe nezvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa
izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano recatholic bishops conference vafra derek chiromba avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi
saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepaku panana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura fande pakupinda musvondo iyo mvura takutotengiswe pamachechi uyewo vari musvondo imomo pasave nokubatana ku panana chiratidzo chorugare
asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api
hapana munhu angarwisana nechokwadi chakatisa ichocho So zvakataurwa na president zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti sema Zimbabweans tinga slow down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavano uchengetedzwe. Now sema kereke atisati tanyatsova nekuva ne maonero mamwe chete ekuti tinganyatso zvigadzirisa sei nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa namwari nevaiko kuna mwariwo zvakare ndokwatinotarisira katariro yokuti chirwere ichi chidi chipere.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzau dzestudio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuita kupera kwevhiki rino. Kurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichienderana nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the coronavirus is arranged.
Asi vaMudenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai biti vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure. Asi vaMudenda vati sezvo komiti ine vanhu vari pasi pezana panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba veZANU PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna togonosha diesel mangwana, togonosha diesel kusvikira mangwana, choita sei kuti tiende kumba? Maitei?
Asi vaMudenda vati nhengo dzeparamende dzichabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhod resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaowen hiwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandinoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatiri kutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana wekuchidzidzisa vanhu, vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituents avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vangosvika vangonogara. Uyezve isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kune kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru anyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But when there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chikakura pachidiwa madecisions asingakwanisongerwa napuresident ari one, vanofanira kuwanikwa vachidii vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika nevatungamiri vemapato ese anopikisa vabatani mukurwisa coronavirus sezviri kuitwa kuSouth Africa, uko mutungamiri wenyika iyo vaCyril Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Isu tatina vati vamunangagwa, tinoziva kuti vamunangagwa navachagidza emubhizinesi hanatisi kuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handiti tiri kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha, ndo vanhu kavanovavhotera. Kuzva zvakaipi kuti vachamisa navamunangagwa navamadhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vaitaura kuti ngatitorei zvidanho zvakati kuti tipe zveupenyu.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo 350 mumatare ayo eSenate neNational Assembly, umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva, sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemuHarare vanonzi vatanga kutenga zvokudya neuwandu senzira yekugadzirira kuti vagare vaine chekudya kana chirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus chikapinda munyika. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vamwe vatengi vataura neStudio 7 muHarare nhasi vati kupararira kurikuita chirwere checoronavirus pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana, vachiti izvi zvinowedzera mukana wekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika. Mumwe vanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale, avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavirus chapinda munyika.
Tiri kutenga zvinhu in bulk because hatitozi kuti izvonhu zvinei zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavirus iri kungotaurwa kune dzimwe nyika senge South Africa iri padhuze nesu.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samai Kadehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murahwa avo vati vanogara mumusha wemufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba-famba kana chirwere checoronavirus chapinda munyika, asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo tinotokwanisa kuti unotengawo zvikafu zvedini bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana kupa kwechirwere uku pangunguvati wanowo tiri pari nani.
Vamwe vavatengi vakaita savatinos Manjengwa vanogarira musha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitizer, asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitizer ndawana from Arundel, Avondale, Faith Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irikuwanika kwama shelf pese, hapana hand sanitizer.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisa unyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya, asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitizer acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achawanika, anawo wasara vashoma mamwe masupamaketi nevamwe mafamasi vakutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 paRunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo, uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika, uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe yenzira dzekuderedza mukana wekubatira chirwere checoronavirus. VaMoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika, asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi chikana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota zveutano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitizer muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kutinzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamsoro soro muAmerica rinoti richapa mukana kuhurumende yava Donald Trump kuti iendere mberi neurongwa hwayo wekuti vapoteri varambe vari muMexico apo matare anenge achinzwa nyaya yavo nyangwe hazvo dare repamsoro rakenge rati izvi hazvisi pamutemo. Mauto emunowe ambomisa urongwa hwawo hwekusimbaradza muviri uwo wanga wakanangana nekuunganidza mauto zviuru gumi nezvishanu ayo anosanganisira mauto enato nemadzisawira avo. Izvi zvaitwa pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Makambani akawanda emuAmerica ari kutora dambudziko rechirwere checoronavirus sechinhu chakakosha zvekuti vashandi vakawanda vave kushanda vari kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mamwewo makambani akaita sezvitoro zvinobika zvekudya anonzi ave kutombomisa vamwe vashandi basa sezvo vasingakwanise kushanda vari kudzimba dzavo. Matunhu akawanda emuAmerica ave kurambidza kuungana kwevanhu munzvimbo dzinosanganisira dzekudyira pamwe nekunoonekwa mifananidzo izvo zvave kuita kuti vashandi vakawanda vasingakwanise kushandira kudzimba vambomiswa mabasa kusvikira zvinhu zvanaka. Hurumende yeAmerica yakazivisawo kuti ino urongwa hwekuisa parutivi mari inosvika trillion yemadhora ichazoshandiswa mukumutsuridza upfumi hwenyika kuburikidza nekubatsira makambani pamwe nevanhu vachakanganiswa nechirwere ichi. MuAmerica mave nevanhu vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vabatwa nechirwere checoronavirus uye vanhu vanodarika zana vafa nekuda kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, avo vave kushandirawo kumba.
Ini ndiri chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rino iri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere chachizivikanwe handizivi kuti chakamhenge chiriko here asi vanhu vafa nevabatwa nacho izvinozvi vakati wandei. Saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba? Tichiona kuti nyaya iyi yamboita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo.
Inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopuwa mikana yekushandira kumba dzimunguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba. Saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sitere kugara kushandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe, uyezve internet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko. Saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetraffic. Saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya, asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. And kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye, woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uye kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze uhembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wamudzibvisa wotobva wawacha.
Zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
Ine angu ndrukungo kurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanhar kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kuti aunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda sana kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tikukurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.
Avo vanga vari muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm Director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bennett, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji vari kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva dzino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tine zvirongwa zvedu. Munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka. Ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health. And thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Vachuchisi vehurumende vanenge vari kutatarika mukuchuchisa imwe mhosva yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekutengesera imba yehurumende kwaMutare kuna vaFred Kanzama vaive mumiriri weMutare South mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF. Mutongi wedare raMajor Street vaHosia Mujaya neZuro vakati kana hurumende ichida kuenderera mberi nenyaya iyi inofanira kuzviita kuburikidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo, kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanzi vange vari musangano. Muguzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravaChombo muzvinafundo Love More Maduku.
Tanga takakumbira kuti hurumende itipe garo remafambisirwe anoita dzimba uye basa raminista anenge ari welocal government nekuti ivo vaChombo vanga vachiramba kuti havana kumboita zvinhu zvanga zviri kunze kwemabasa avo saminister. Idzimba dzaingopiwa vanhu vanoshandira hurumende, imba iyi yanga yazina nomunhu aimwe aishandira hurumende civil servant. Saka chaidiwa kuti tikwanise kuona kuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Ranga riri gwaro rinoti muchirungu policy document, inotaura kuti kana uri minister unodai dzimba dzinodai. Saka iyo hurumende vanga vakati riripo nondo yanyaya yavo yati akaita zvinhu zviri kunze kwemutemo iwowo uri mudhokumendi iroro. Totitipei dhokumendi riyare, ndo dhokumendi risina kubuda.
Anga achichuchisa nyaya iyi yakatangira kupi kuzake here?
Nyaya yakatanga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyoyo, ende yakatanga hayo commission kwete iyi ya Lois Matanda Moyo ya Justice Matanda Moyo. Yanga iri commission yanga iripo before, asi sekuziva kwatiita vashandi vacho vari pasa vachingori vari vavarivo, nekuti ana Justice Matanda Moyo havasi vanoenda kuvanhu kunosunga kana kuivo vakuru chete, asi maofficers ivavavo ekuAnti-Corruption Commission vangori vachiri vamwe chete vaiita zvinhu izvozvo.
Totarisawo dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vaChombo dzamira sei uye ndedzipidzi?
dzimwe dzavari kupomerwa idzidzo dzichakambomira nekuti takakwanisa kukumbira kare re-Supreme Court kuti rimbodzimisa kusvika tapedza chikumbiro chatakaendesa kudare chaakusupreme court izvozvizvi nekuti havafani kutongwa nyaya idzodzo idzo nekuti vakabatwa nemasoja vakarohwa zvisingaite and then vapedza kuvabata nokuvarova vakuvapomera mhosva richitaiwa munhu anoita masungirwo erudzi irwozvo havafani kutotongwa nekuti kuomukanganisa bumbiro remutemo imwe yacho ndeyekuti vari kunzi vakapa vanhu kuarea iri kunonzi White Cape vachiti nzvimbo iyoyo yakapiwa vanhu vakawanda vepakaitwa murambatsvina paapai vanhu vachondo vakapa vanhu ivavo nzvimbo dzezvekugara asi nzvimbo iyoyo yanga isiri yehurumende yanga iri nzvimbo yapfugari saka vari kupiwa mhosva yekuti vakaabvisa office and pane kamwe kanyaya kari pamusoro peikao kekuti vanga vakapfeka kepi yezano pf ndofunga vanhu vanoziyaya vanosombanana kudzaichipanga nevamwe
gweta rava chombo muzvinafundo Lovemo Maduku vachitaura vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi taita special program yekuti tinzwe kubva kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri mufrance nemucanada kuti tinzwe kuti dambudziko recoronavirus rakamira sei
sarangu mudzonzitao matwana ndiri muparis kufrance kunoko vanhu havasi kutobuda panze vanhu vari kutya kana kukwira mumabhazi nemumametro vanhu vari kutovhunduka masitoro vanhu vatenga kutenga zviya ndekuti vanhu vakatarisira kuti in the next 20 days situation ichaita zviri wese saka vanhu vari kungofunga kuti takatenga chikafu chedu togara tiri muzimba toregera kubuda panze kuita kuti tisasangane nevamwe zvinogona kutiita kuti tidzivirire iyo vhairasi yekorona
ko zvinhu zvakadai sezvikoro nedzimwewo nzvimbo dzakavharwa here kana zvakamira sei imomo muparis
zvikoro zvakavharwa wechina purezidendi Emmanuel Macron vakaadressa nation vachitaura kuti zvikoro nemapublic places ngaavharwe vakataura futi kuti vanhu vanogona havo kuenda kubasa kana vachida asi vakayambira vanhu vane maexisting conditions ari chronic kuti dai vagara zvavo kusunga ndinoona kunge gavhumendi iri kuita zvainokwanisa
muchiona gadziriro iriko ikoko munoona kunge zimbabwe yakagadzirira here zvakakwana
inini zimbabwe ndiri kutorwadziwa nekuti gavhumendi inenge ichiri kutora nyaya yekorona seriously vari kuona kunge zvinonzi korona iri kure kure seresi navo end haisvike ikoko takavhunduka chaizvo ndichiteerera minista wepamuchinguri vachitaura kuti korona ipanishment yenyika dziri kuno nemasanctions avakaita pane zimbabwe indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti gavhumendi haina kugadzirira nyaya yekorona because kana vakuru vakuru vacho vachifunga kuti nyaya dzemhangamhanga kudaro zvinototyisa
zvetwa niko apote ndiri kuno kucalgary iri kualberta kucanada korona vhairasi yativharira vamwe isu mabasa edu anoita uye vana vechikoro vavanze vambomira aindesment until kusvika munana september takatumirwa tsamba nezero manheru nevechikoro vevana vachiti the provincial government yati zvikoro nembovhara kusvika vaona kuti zvinoenda under control here but then definitely kusvika september kwangu kwamboitawo panic yevari mwezuva aya vanhu vakumhanya unotenga matishu sanitizer vachingohota izvai zvataita kuzimbabwe kunana 2008 zvakushaikwa mumashofu
inii ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakambokupai kudzamara coronavirus yapera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare machechi akawanda anoti ari kuteedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vaimbova gurukota muhurumende yavarobert mugabe vaignatius chombo vanopiswa pausungwa pamhosva yeuori yavanga vachipomerwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku.